vachitaura nevatori venhau muHarare mutauriro wavachamisa uye vari chipangamazano chavo munyaya dzematongerwo enyika Dr. Ngulule Kosibanda vati kuenda kumatarende imwe yenzira dzavachashandisa kubudisa chokwadi chezvakabuda musarudzo kwete zvakaziviswa nezeg
vachamisa vari kutaura nemagweta avo mangwana vachavaunza kupress conference kuti vazotaura kuti vari kutaenda zvipi saka zvoreva kuti vachaenda kasi chavanoda kukoshesa ndechekuti havasi kuti kuenda kumacourt ndo kwakakosha vari kuti vane dzimwe nzira dzakawanda pane dzimwe nzira dzakawandisa sekuti tiite make sure kuti maresults anowanausa kana president anozotungamira nyika ndipresident akasarudzwa nevanhu kwete akaiswa navachikumbu
Vasibanda avo vati zviri pachena kuti vachamisa vakakunda musarudzo vatiwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kutyisidzira pamwe nekushungurudza vatsigiri veMDC Alliance munzvimbo dzakasiyana-siyana
zano iri kutya kuti vanhu vemuzimbabwe vanoziva kuti havana kuivhotera ndosaka yava kuda kuvatandanidza kudai kuti vatize nyika kana kuti vaite zvimwe vasagone kuramba vachiti aiwa katipei maresults chaivo chaivo saka president vanorangarira kuti izvozvo hazvifi zvakakonesa kuti tiendere mberi nenyaya yekutsvaga kuti nyika inoite mutungamiri akasarudzwa nevanhu kwete mutungamiri akangogadzwa neze
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba vanga vasiri kudayira nhare mbozha muongorori wezvematongerwo enyika uye vachishanda nezimbabwe democracy institute vavekezela gumbo vatiwo zvakakosha kuti mdc alliance ishandise matare edzimhosva mukugunun'una kwavo
zvakakosha kuti mdc alliance iende kumatare ezvemhosva because kana tichitarisa maresults akabuda you will see that pane kamusiyano karipo bichini maresults akaridzwa nerizek nemaresults aicollecta nemaelection agents emtc alliance so if kana tine judiciary system inoshanda tofanira kungotoisa into test kuti inogona iri kudefenda the will of the people
bumbiro remutemo yenyika rinoti anenge akundwa musarudzo ane mazuva manomwe chete ekuti apikise nyaya yekukundwa kwake kumatare edzimhosva kana iri sarudzo yemutungamiriri inenge ichipikiswa kupikiswa uku kukasaitwa munguva yakatarwa nemutemo anenge akunda anogadzwa semutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa